This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 13, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti zvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinosvitsa magwaro enyunyuto kumahofisi egurukota rezvevashandi muHarare pamwe nemahofisi emakurukota ematunhu.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvogara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera mhirizhonga yemarudzi iri kuitika muSouth Africa.
Nyanzvi munyaya dzeutano nepfungwa dzinoti vanhu vakawanda vakarwa hondo yerusununguko vanoda kurapwa sezvo vazhinji vavo vaine zvirwere zvepfungwa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti rabudirira nhasi kusvitsa magwaro enyunyuto kumahofisi egurukota rezvevashandi muHarare pamwe nemahofisi emakurukota ematunhu mumaguta akaitirwa kuratidzira nenhengo dzesangano iri mukupera kwesvondo. Asi vamwe vanoti kuratidzira uku kwakakundikana zvikuru sezvo vanhu vashoma vakapindawo migwagwa. Asi vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muZCTU vaLast Tarabuku vanoti sangano ravo rinoona sekuti kuratidzira kwakaitika nemugovera uku kwakabudirira pachitariswa kuti pane zvakawanda zvakaedza kuitwa senzira yekudzivirira kuratidzira uku zvakaita sekukandwa kwemagwaro aiita seabva kuZCTU achiti sangano ravo rakanga rasendeka kuratidzira uku. Nengo dzeZCTU dzakaratidzira nemugovera mumaguta anoti Harare, Ulawayo, Mutare, Gweru, Masvingo nechinoi dzichinyunyuta nezvakawanda zvadzinoti zviri kukanganisa kurarama kwakanaka kwevashandi vose munyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navatarabuku pamusoro penyaya iyi.
Tinofara chaizvo kuti urongwa hwakafamba zvinonakidza munzvimbo dzese dzatanga takaronga kuti vanhu vafambe vachitaridzira. Hatina kumbowana kana dambudziko. Zvakafamba zvinofadza. Vanhu vakatenderera, vakafamba, vakaenda nekwavasawa kuenda nezvichemo zvavo. Saka zvinhu zvinoratidza kuti zvakafamba zvakanaka chaizvo.
Tinonzwa kuti mune mamwe maguta sezvakaita sekuchinoi vanhu vashoma kwazvo vakabuda vachipinda mukuratidzira uko. Zvikonzero zvipi zvakaita kuti vanhu vange vari vashoma kudaro?
Pane zvikonzero zvakatiwa ndei hazvo. Asi chokutanga chisatopaudzwa ndechekuti taridziro iyi yakaitwa musi wemugovera. Vanhu vazhinji vanenge vari kudzimba kwavo. Kuoma kwakaita zvinhu muno munyika mukakunyatsokutaurisisa kuti munhu awane dhora rekubhadhara kuenda naro kutaundi kunoratidzira. Izvi zvanga zvakaoma chaizvo kuvanhu vazhinji. Saka vakaenda ivavo vanhu vakaratidza chido chavo chokuratidzira. Isu takasiyana nemamwe mapolitical parties ane mari anotora vanhu nemabhazi nemakombi achiendesa mumataundi kunodemonstrate. Isu vanhu vedu vatinavo vanova kudemonstrata vanhu vaizvi kubva pasi pemwoyo pavo chaipo.
Mune matambudziko here amakasangana nawo mukuratidzira ikoko?
Hongu, tine matambudziko atakasangana nawo. Nemusi weSaturday kuseni takamuka tikaona maguta mazhinji akakandwa maflyers nemapress statements ati zvinhu ndiani vakanyora maflyers nemapress statements ati iwayo anga akatonzi from ZCTU aine signature yaSecretary General weZCTU aitaura iyo kuti demonstration yakanzwa. Saka akakandwa kunzvimbo dzakawanda kunyanya kumamisha kunogara vanhu vazhinji mumahighest suburbs kuitira kuti vanhu vasauye munomutaro. Ndo dambudziko guru ratakaona rakaita kuti paite confusion. Vanhu vazhinji vanga vafona vachibvunza kuti taona aka mapress statements zvokunzi hadzisina action ichokwadi here. Saka vazhinji kwakaitika confusion, vanhu vakatadza kupinda mutaro.
Avanga varu anona nezvekuburiswa kwemashoko muZCTU vaLast Tarabuku vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Zvinhu zvaramba zvakaita manyamamiri nerongo muSouth Africa zvikuru muDurban, umo zvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kuendera mberi zvichirwisa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika dzakaita seMalawi, Zimbabwe, DRC, Nigeria, Somalia nedzimwe.
Mutauriri wedunhu reDurban Vatami Ngwenya vaudza Studio 7 kuti nyika yavo iri kuedza nepose painogona kupedza mhirizhonga iyi. Vati vatumira mapurisa kunzvimbo dzose dzine mhirizhonga uye vari kuronga kuratidzira kuchaunza marudzi ose vachishora mhirizhonga iri kuitika. Izvi zviri kuitika mumisha inogara vazhinji. Nezuro manheru nzvimbo dzakaita mhirizhonga dzinosanganisira Ispingo, Chatsworth neGreenwood Park. Vanhu vatatu vanonzi vakatofa mumhirizhonga iyi. Hurumende yeMalawi inonziwo yatanga kubatsira zvizvarwa zvenyika iyi zviri kuda kudzokera kumusha. Muna 2008 zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinosvika 62 zvakafa muSouth Africa mumhirizhonga yakaitika panguva iyi.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaMalusi Ngigaba vanoti hurumende yavo ichaedza nepose painogona kudzivirira kurwisa kwevatema vekune dzimwe nyika. Asi mashoko aya haasi kumisa kurwisana kurwiswa kwezvizvarwa zvedzimwe nyika izvo zvakapotera makamba emapurisa zvimwe zvichiendeswa kunhandare dzenhabvu zvakachengetedzwa nemapurisa. Zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinoti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kuvatorera mabasa. Vachitaura nenhepfenyuro yeSABC News, mumwe mukuru kumuzinda weZimbabwe muSouth Africa, kana kuti Consular General vaHenry Mukono weShuro, vati vacharamba vachishanda nehurumende yeSouth Africa mukuedza kugadzirisa dambudziko iri. Mukuziya nyaya iyi, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muDurban, vaBlessed Murandu, kuti tinzwe zviri kuitika.
Durban pari zvino kwakanyarara asi nezuro manheru vanhu ndopavanga vava kuda kurohwa. Asi pane vanonzi abashari vasemujondolo ndo vakazomisa vanhu kuti vasaite zvezvo nevanhu venyika dzekunze.
Ungaziye kuti ndedzipi nzvimbo dzakaita mhirizhonga nezuro?
Nzvimbo dzakaita mhirizhonga dzinosanganisira Effingham, Greenwood Park neKenville kuSpringfield Park.
Kusvika pari zvino pane vekuZimbabwe here vauri kuziya vari kunzi vafa mumhirizhonga iyi?
Pari zvino hapana kana mumwe vachete ati akonfemewa kuti kuna shaika. Asi kune vakati wandeiyo vakuvara.
Saka vanhu vari kupi pari zvino?
Vadisplaced vese vari kuGreenwood Park Police Station and vamwe vari kunzi kune kembi yavari kuendeswa kuChatsworth Grounds.
Ungaziva kuti chii chaizvo chiri kukonzera kuti paite kurwisana pakati pevanhu vemuSouth Africa nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika? Vari kuti kudii?
Pashure pekunge Ishe Mazulu ataura nenyaya yekuti vanhu vekunze ngavadzokere nyika dzavo, malegal immigrants vese ndobva katanga mhirizhonga, uyezve vanhu vemuno vari kutema nenyamabasa avo, dzimba dzavo dzekugara dziri kutorwa nevanhu vekunze, uyezve maresources avo ari kupedzwa nevanhu vekunze, vachitizve kuti vanhu vekunze vari kutengesa zvinodhaka munyika yavo.
Saka imi muri kurarama sei? Mungatiudza kuti zviri kufamba sei? Muri kukwanisa kuenda kubasa here kana kuti?
Kuenda kubasa tiri kukwanisa. Bari zvakangooma tiungoenda tinako kutya kuti dzimwe nguva tichangoti tiri mabhazi hatine kuita kuenda mabasa tingangorohwa.
Saka imi mune urongwa hwekudzokera kumusha here kana kuti sei muri kuramba muriko kana kuine mhirizhonga yakadai?
Kudzokera kumusha ndo chinhu chekupedzisira chatingafunganii zvacho, nekuti kwatingati tingadzokera kwacho kunenge kwakatotiomei pane kuno kwatiri. Kuno zviri nani kurarama semhuka munyika yakunze asi tinge tavana kudya, pane kuti tidzokere kumusha uko kwatakatiza namo nemhirizhonga imwe zveyanga iriko gore ra-2008. And pari zvino hatisati taziva kuti vaya vaitishungurudza vachiriko here kana havachisiko, saka kunototyisa zvakanyanya dhani kuno kwatiri.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muDurban vaBlessed Murandu vari parunare muDurban South Africa. Waiona pungu vava parusepa. Vatereri tondorino tichange tichikupa kurirai zvirongwa zvakanangana nezuva rekuwana kuzvitonga kuzere kweZimbabwe. Tichange tichitaura nevana veZimbabwe. Tichatarisawo hondo yechimurenga uye zvinoreva kuzvitonga kuzere. Musakanganwa kuteerera kuStudio 7 patinotema tisina divi ratinorerekera.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemtande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sarudzo dzatanga nhasi muSudan, vanhu vachitarisirwa kuvhotera mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir nebato ravo reNational Congress Party, sezvo mapato anopikisa aramwa kupinda musarudzo idzi. VaBashir avo vari kudiwa nedare repasi rose reInternational Criminal Court vachipomerwa mhosva dzehondo vari panyanga zvitevera kukunda kwavakaita muna 1989. Apo vakazokunda zvakare muna 2010 sarudzo dzinonzi nevanopikisa dzakabiridzirwa. America, European Union, Britain neNorway dziri kushora sarudzo idzi dzichiti kushaikwa kwenhaurirano dzinobatsira munhu wese munyika iyi kwasiya nyika iyi iri muurongwa wehumbi midoga.
Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vabvisa mutemo wanga uchirambidza nyika iyi kupa Iran zvombo zvehondo zvemuchadenga zvepamusoro-soro S-300 Air Defense Systems. Mazuva mashoma nyika dzakabudirira dzaita chibvumirano neIran chinorambidza nyika iyi kuita urongwa hwenyuklia paine chinangwa chekuvaka bambu. VaPutin vasaina mutemo uyu uyo unorasa mutemo wakasainwa muna Gunyana 2010 wekusapa Iran zvombo zvemisaro zvinokandwa kubva pasi zvichirwisa nemuchadenga. Izvi zvabuditswa padandemutande reKremlin nhasi.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Apo nyika iri kugadzirira kupemberera kusvitsa makore makumi matatu nemashanu yawana kuzvitonga kuzere nemusi wemugovera. Imwe nyanzvi yezvirwere zvepfungwa inoti pane vamwe vanhu vakawanda vakarwira rusununguko vasina kuwana mukana werubatsiro rwekuvhenekwa pfungwa dzavo kuti vaonekwe kana vaine zvirwere zvinosaririra mupfungwa mushure mehondo kana tsaona. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi yezvirwere zvepfungwa mubazi rezveutano Dr. Sekai Nyiwatiwa vanoti dambudziko rezvirwere zvepfungwa zvinokonzerwa nezvakasanganwa nemunhu muhondo kana kuti mutsaona post traumatic stress disorder zviri kuwanda munyika. Dr. Nyiwatiwa avo vanoshanda kuchipatara cheparerenyatwa kubazi rezvepfungwa vanoti zvirwere izvi zvinowanikwa muvanhu vakasiyana siyana kusanganisira vamwe vaive varwiri vehondo yerusununguko.
Traumatic stress disorder haizi vanhu vakarwa muhondo chete, vanhu vamwe vano experience severe violence nekushushikana kwakanyanyisa vanogona kuexperienza post traumatic stress disorder. But yes, tinogona kuvabatsira tikavaona, but kazhinji kacho tinenge takagara mumahospital. Vanhu vasikauya kwatiri, sometimes there's no way of knowing, but tinongogona kuita alert one kuti kune zvo zvakadari and wanagona kuwana rubatsiro.
Dr. Nyewatiwa vanoti munhu ane PTSD anoonekwa nekuvhunduka apo anorangarira zvakaitika kushaya hope kubuda dikita kana akarara pamwe nekutaura ega nezvimwewo. Sangano re United Nations Commission for Refugees rinoti chirwere ichi chinobata mamirioni nemamirioni evanhu vanobva muhondo pasi rose. Vaimbove murwiri werusununguko uye vari nhengo yeparamende amai Irene Zindi vanoti ivo neruzhinji rwevamwe vaimbova varwiri vehondo yerusununguko pavakadzoka kubva kuhondo havana kuenda kunotariswa kuti vakange vane chirwere ichi here. Amai Zindi avo vaizikanwa muhondo nezita rekuti Jili Flamingo vanoti vane zvizhinji zvavakaona muhondo zvinovashaisa hope pari zvino.
For example, ndokuti kana ndakarara ndirota ndichitoona masoja ari kuda kundibaya neputi kana kuti ndege dziri kudonedza mabhomba ndobva ndatisimuka pamubhedha ndichida kutanga kumhanya dai. Saka pandinozoti ndadi ndazotibengene kukubva muhope mukurota muchiroto cheya ndizoti kuinga ndakarara wandirikurota ndodzokera manje kunokotsira ndizoti ndandichirota nhai. Saka ndomadzokerera zvinoita ndikatowana kana movie chari randinogona kuwacha paTV rine zvehondo. Musiwe wepezi waka ndirare usiku wese ndinenge ndichingomuka ndichimhanya, so I avoid as well kuona mamovies ane zvekuita nezvehondo handitodi.
Amai Zindi vanoti zvanga zvisiri nyore kuva muhondo uye vamwe vavo vazhinji vari kutambura pari zvino zvekuti havasi kufunga zvokuenda kunotsvaga rubatsiro rwekurapwa zvirwere zvepfungwa.
MuZimbabwe muno hakuna zvakaitika zvakadaro. Hakuna programu yakamboitwa yekuti vabatsire varwiri verusununguko munyaya dzekuti vange vachigadzikana nezvavakaita go through nguva dzehondo.
Hurumende yakaita chirongwa chekupodza maronda kuburikidza nekubhadhara munhu kukuvara kwaakaita muhondo pasi pechirongwa cheWar Victims Compensation Fund. Mushure mekuongororwa namuchakabvu Dr. Chenjerai Hunzvi, chirongwa ichi chakabatsira vamwe varwi verusununguko asi mari zhinji inonzi yakadyiwa nevakuru vakuru munyaya dzematongerwo enyika. Avo vanosanganisira mukuru wemapurisa vaAugustine Chihuri pamwe nehanzvadzi yemudzimai wemutungamiri wenyika muchakabvu Ruward Marufu. Nyanzvi munyaya dzepfungwa dzinoti ukasha hunoburitswa nemahovhets dzimwe dzenguva muratidzo mukuru wekuti vamwe vavo vanoda kurapwa naana chiremba kuitira kuti vagare zvakanaka nevamwe muupenyu. Marvelous Mhlanganya huye, Studio 7, Washington.
Zvichakadaro, pakaonawo Zimbabwe kuzvitonga kuzere muna 1980 munyika maive nechikafu chaikwanira nyika yose. Asi nhasi veruzhinji vanoti vave kunonga svosve nemuromo sezvo nyika yoramba ichisunza gore negore. Mukuzeya nyaya iyi tinoenda kumutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa.
Varimi vakawanda vanoti nzara yatekeshera munyika nekuda kwemitemo yezvekurima, kunyimwa mari kumabhanga pamwe nekudhura kwembeu nezvekurimisa. Varimi ava vanoti dambudziko rekusanaya kwemvura yakawanda idambudziko rinopedzwa nemvura yekudiridzira. Mumwe murimi vaChristopher Mamina vane makore 14 vawana munda kumhangura vanoti bazi rezvekurima rinotungamirirwa navaJoseph Made ndiro rapinza nzara munyika. Vamamina vanoti bazi iri hapana zvariri kuitira varimi kuti vawane mapombe ekudiridzisa zvirimwa kana mvura isinganaye zvakanaka.
Pa 1980 kusvika nhasi ndo ministry ine nyaya yese, because that ministry yaunoti mechanization inoallocatewa mari pese panoitwa budget. Mari yacho iri kuenda kupi? Ndo ministry ine upenyu hwevanhu iyoyo. Varungu vanga vakaita mairrigation munomu machiva zvichifamba.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumakonde vaMcDonald Mbirimi vanoti nekuda kwekusanaya kwemvura zvakanaka kuri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kudiridzira zvirimwa nemvura yemumadhamu ndiko kunounza goho guru. Vambirimi vanoti nguva yasvika yekuti hurumende ibvumidze kurima mbeu dzemasanganiswa dzemagenetically modified organism GMO nekuti ndizvo zvaikuitwa nenyika dzakawanda. vambirimi vanoti hazviyamure kuramba mbeu dzemaGMO nekuti ndidzo dzatinozotengeserwa kana tave kusunza.
Patava izvinezvi orange ratiri kudya, apple ratiri kudya, sadza ratiri kudya, mapoteta ratiri kudya, ese they are coming from South Africa, which is a GMO product. But ma effect ayeni handizi handiaone kuti akamira sisi ne South Africa tripa duzi nawo. Atiso asi kuva effective zvatiri kuona kuti arinouraya vanhu, anokanganisa chi healthy munhu kana chi.
Vamamina vanoti kurima kunoda mari uye mbeu nezvekurimisa zvakaita semafotereza zvinofanirwa kudzikiswa mitengo yazvo. Vanoti hurumende inofanirwa kupindira nekupa vanogadzira fotereza mari yekugadzira kuitira kuti mutengo wayo uderere. Vamamina vanoti Zimbabwe ndiyo nyika ine fotereza inonyanya kudhura mudunhu reSADC.
Zvinhu zvedu munomu hazvina kusubsidizwa. The government is not subsidizing anything to anyone. Apana bag of fertilizer iri kuningirwa pa Northern Product pamiri paunyana apapa. It's cost $34. Andika. But the very same bag when loaded there, ikayambuka pamiri pa Zambezi panapa. Just 285 kg apa. Pamiri pa Zambezi panapa. The very same bag is $7. When it crosses into Malawi from Zambia, it's $3. Those countries zaka subsidize zvino kuma farmers avo.
Varimi vanoti kuti vapiwe mari kumabhanga, hurumende ngaigadzirise nyaya yematsamba E99 E-lease ne-A1 permit kuitira kuti matsamba iwayo akwanise kutambirwa nemabhangi. Mumwe murimi wekubhangeti vatagarisa chimusasa vanoti kunyange vakapiwa mari kubhanga, mutengo wemari yacho interest wakakwira zvekuti vanoramba vakaomerwa.
Nyaya yezvikwereti inonetsa. Patukatarisa nengi interest rate yacho nemabhadharo anozoitwa zvikwereti zvacho, zvakangoomera munhu ari kurima.
Varimi vanobvuma kuti vanoda kudzidziswa kuti varime zvine hungwaru zvinokurudzirwa nana mazvikokota vekurima. Mazvikokota wekurima vapo Zakaria, avo vanoshanda neZimbabwe Farmers Union ZFU, vanowirana nevarimi vakawanda kuti hurumende inofanirwa kuvandudza mitemo yezvekurima yakaita sekubvumira mbeu dzemaGMO, kupindira nemari mukugadzirwa kwefotereza kuitira kuti mutengo yacho idzike.
GMO yagara magara aita paSouth Africa, paZambia, paMalawi, paMozambique. They are doing GMO. Chinotarisa kuti GMO isusu munomu chii.
Zimbabwe yakatanga kutora minda yaiva yavachena muna 2000 mushure mekunge veruzhinji varamba kutambira bumbiro idzva mureferendum yakaitwa muna kukadzi 2000. Minda yaibvutwa iyi yakapiwa vanhu vatema vazhinji vari vakuru vakuru muzanu PF pasi pechirongwa chekugovera ivhu patsva. Chirongwa ichi chakaitwa nenzira yakaonekwa seine hutsinye nevanorwira kodzero dzevanhu, sezvo vamwe varimi vechichena vakafa, vamwe vakakuvadzwa zvakaipisisa paibvutwa minda nevanozviti vakarwira rusununguko rwenyika. Zvichitevera kutorwa kweminda iyi, Zimbabwe haina kuzorima chikafu chinoikwanira kunyange hazvo ivhu rava mumaoko evanhu vatema kwemakore anodarika 15. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti upfumi hwenyika huri kuramba huchiondomoka sezvo Zimbabwe yaiwana mari yakawanda yaibva mukutengesa zvirimwa kunze kwenyika. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vanoti vakuru vehurumende, zvikuru sei mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vasangoramba vachinyomba nekuchishidzira varimi vechichena vashoma vasara nekuda kuvadzinga muminda, uye kuti hurumende ive negwara rekurima rinoenderana nenguva kuitira kuti nyika irime zvinoikwanira kwete zvairi kuita zvekufa nenyota makumba ari mumvura. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Nyaya dzedu dzine chekuita nezuva rekuzvitonga mangwana. Tiri kunzwa pfungwa dzevechidiki vakaberekwa nyika yavana kuzvitonga kana kuti ma born free generation.
chekunyatso pemberera chaichaicho ndo chatisingachanyanyi kuona nekuti udzvanyiriri wataitsanangurigwa nevabereki vedu kuti varungu vaita zvakati vaita zvakati taitambura tichishaiwa pokugara tichishaiwa mabasa tichidzvanyirigwa isuwo vechidikiwo vakazvagwa vari mabone free ndozvinhu zvatiri kuexperienza nhasi ndozvinhu zvatiri kurarama mazviri asi udzvanyiriri hunozonyanya kugwadza nekuti kuve uchiitiwa nevabereki vedu vanovaivo vanhu vakatisunungura taitarisira kuti hazvifi zvakaitika zvino kuti ivo vakatodzidza chidzidzo chekuti nyaya yeudzvanyiriri haina kunaka sununguko gwevanhu ndigo kwakakosha
musakangano wamangwana hurukuro yedu nevechidiki kana kuti born free generation.
Munyaya dzedu dzemitambo chikwata chema Young Warriors chanyura gwaro idzva munorondo yemutambo wenhabvu muZimbabwe zvichitevera kubudirira kwachakaita pamutambo wacho neCameroon. Mutori wedenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Ma Young Warriors akakwanisa kubudirira kuenda kumakundano e2015 All Africa Games apo vakaita mangange nemacups ekuCameroon kunze kwemusha nezuro. Ma Young Warriors ave kuenda kumabiko emitambo ari kutanga musi wa4 Gunyana muBrazzaville mushure mekukunda 2-1 mumitambo miviri. Pakatamba zvikwata zviviri izvi muHarare masondo maviri apfuura, Ma Young Warriors akakunda nechibodzwa chimwe chete, izvo zvakasiya vakawanda vanotevera nhabvu vachifunga kuti nzira yema Young Warriors yasvika kumagumo. Asi murairidzi wechikwata ichi Kaliso Pasua nevamwe vake vakakunda miedzo iyi ndokuunza kunyemwerera kumeso yevateveri venhabvu avo vanga vachigaro chema nemhaka yekukundwa kwezvikwata zvenyika. Muteveri wechikwata cheZPC Kariba vafarai Kambamura vanoti zvinofadza zvikuru zvaitwa nema Young Warriors.
Izvinhu zvinofadza zvikuru considering kuti hatisi kutakati pano kuti titambe World Cup apa itsevri. Zvinhu zvinorefresha. We look forward kuti tinge tichionawo mutambo pagrand stage. Haiwa zvinofadza zvikuru.
Chikwata ichi chave chechipiri kukwanisa kuenda kumakundano emaAll Africa Games zvichitevera kubudirira kwakaita chikwata chemushaka Burena Fabish icho chakaenda kumakundano a1991 ayo akaitirwa kuNigeria. Panguva iyo Ma Young Warriors ari kufara, vasikana vema Mighty Warriors vakatadza kukunda maBlack Queens ekuGhana muRufaro Stadium nezuro. Zvikwata izvi zvakaita mangange 2-2 zvichisiya Ghana ichiendera mberi 4-3 mushure mekurova maMighty Warriors 2-1 apo zvikwata izvi zvakasangana muAccra National Sports Stadium masondo maviri apfuura. Muteveri wenhabvu vaIsaac Nyamuda vanoti zvaioneka kuti maMighty Warriors hapana kwaanoenda nemhaka yokusarongeka kwevanotungamira nhabvu muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tirikutarisa mafambiro akaita urongwa weZCTU wekuratidzira pamwe nekusvitsa kwayaita magwaro enyunyuto kuhurumende, tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu kuvashandi munyika yose pari zvino.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinosidza magwaro enyunyuto kumahofisi egurukota rezvevashandi muHarare pamwe nemahofisi emakurukota ematunhu.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvogara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera mhirizhonga iri kuitika muSouth Africa.
Chikwata chema Young Warriors Under 23 chinoshura mare kuCameroon.
Nyanzvi munyaya dzeutano nepfungwa dzinoti vanhu vakawanda vakarwira rusununguko vanoda kutariswa sezvo vazhinji vavo vaine zvirwere zvepfungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu, Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande naJonga.